wongokudzikiswa kwegazeted price yedizel kwakanaka, kunorerutsa mitengo yezvinhu. Asi takaona kuti mitengo yedizel haunanyangoderera nepercentage yakakura, wangoderera neabout 2% chete, inowe percentage isiri very significant. Kana takatarisa nyaya yekuti zvingave neshanduko yakanyanya here in terms of kuderera kwemitengo yezvinhu kana kuderera kwemitengo yekufambisa zvinhu.
Pane zvingatarisirwa here kuti zvingadzika muzvitoro nekudzikiswawo kwaitwa diesel uku?
Of course, tinoziva kuti mabhizinesi akawanda ari kushandisa majenereta nekunetsa kwava kuchiita magetsi. Majenereta anenge achishandisa diesel, saka zvinongobatsirawo, but percentage decline yacho haina hatingati iri very significant.
Chii chingadai chaita kuti mutengo wedizeri udzikiswe munyika?
Mutengo wedizeri wangoderera takatarisa maUS dollar chete. Zviri kukonzereswawo nezviri kuitika paglobal market. Tutaona average price yedizeri ichitiderere, makaona svondo rapera dizeri rarichiita on average about $1.26 svondo rino raderera nekusvika paabout $1.21 per liter. Then mutengo wepetro wangoramba uri stagnant at $1.31 svondo rino, tichienzanza svondo rapera. Saka kuderera kwemutengo wedizeri kurungotevedzera zviri kuitika paglobal market. Kuderera kwaita Zimbabwe dollar simba remari yemuno kwaita kuti price yemafuta in Zim dollars inge ichiita seinokwira.